pamutemo nyaya inogona kuenda kunonzi kuridziyo kana kuti kuapiwa kazhinji maapiwo anoitwa kana nyaya yapera anonzi materminated proceedings nyaya yanyatsopera asi kana nyaya isiri kubatwa nemazvo rinoteerwa negwaro remutemo atinoti maprocedural issues pachingezi munogona kutora nyaya iyoyo moiendesa kuhigh court ichibva kumagistrate court kuti inoitwa ino inonzi review process yereview yakati siyanei neapeal nekuti paapeal unenge uchihandana kugutsikana nemutongo wapiwa nedare asi pareview unenge uchiti handisi kufara nemubatirwo uri kuitwa maprocedures mudare saka ava vakaenda vachiitisi kuriviewa maprocedures nekuti pakanga paitwa chikumbiro chekuti nyaya iraswe mushure mevatoke diplos of thestate case ana mutsidzisi vapedza kupa uchapupu hwavo ndipo payakanga yadhinikwa kundikeseniyoro kuti hanzi aiwa pamutemo uripo nemunyorero waakaitwa hapana maprofita akapolowa akakanganiswa namejasi saka nyaya iyoyo yakaenda kuhigh court and akatike kutanga nyaya dzakadaro dzimbuka kuhigh court nekutotoshamisika kuti zvobva neti zvotonzwa zvaakubuda kubva kusete
pane mimwe mienzaniso here yezvakadai zvakamboitika
dziripowo nyaya dzakati o dzinoita dzimwe dzacho dzinotoitwa kekutanga ndofunga kamakambonzwadzana hope wechiono anditowo makesis ekuti pane inonzi exception paexception tinenge tichitaura kuti mapepa andapiwa nehurumende ana mutsvukisi haasi kuburisa mhosva saka inyaya inenge isati yatombopinda saka pamwe pacho mnejasisi anoti a mhosva ndiri kuchiona asi ana mutsvukisi vanogona kuramba vakamirira inyaya inogona kuendwawo nayo zvakare ende dzakatomboendwa nadzo kudare rehigh court like yahope yandiri kutaura yakano exception yake yakanoabhoopwa ikoko saka zvinoitika kakanyanya kuti proceedings asati apera kuhigh court nyaya kumagistrate court nyaya yotoendwa nayo kuhigh court yotonopedzeswa ikoko
asi chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vehurumende vati izvozvo hazvisati zvamboitika chisionekwi mudzi webwe
chiri kunyanya kushamisa apa patationa press statement isu hatizivi vehurumende vachiisa mapress statement ekuti taakutoenda kumaapila apa taakuona kuti nyaya iyi iri kunyanya kutorwa zvichienderana nenyaya dzematongero enyika isu hatisi kuona iri nyaya ine zvekuita nematongero enyika tiri kuona pari kuti pane mhosva yakanga yaparwa zvinodarirewepo pamusoro raisoti rati hapana mhosva they do not need a press statement to do that they simply need to file mapepa avo udare vepamusoro vachereso supreme court ezenzimbetaconditions from there